Mota yakatsika vanhu ava yainge ichitiza motokari yekambani yeSaina Trading iyo yakapiwa basa rekusunga mota dzinotyora mitemo yemimigwagwa muguta rekaroi. Vakawana zvichiitika vanoti motokari yakatsika munhu yainge yakambotiza mapurisa nguva dzemasikati apo yaitakura vanhu panzvimbo isingabvumirwe. Zvinonzi vakazosangana nayo manheru vapedza basa apo vakatandanisa izvo zvakazokonzera njodzi yakaitika. Panjodzi yakaitika yakaitika uraisa amai Chiedza Mandizvidza avo vainge vauya kuzoona mumvana wavo Irene Mandizvidza pamusika wake apo anotengesa zvekudya. Amai Mandizvidza vainge vauya kubva kumusha kuti vazotora mari dzemaroja kumba kwavo mumusha unogara veruzhinji vechaedza mukaroi. Amai Mandizvidza vakazonofira kuchipatara cheparerenyatwa mushure mekutakurwa kubva kuchipatara chekaroi. Munin'ina wemufi amai Patricia Mudimu vanoti vari kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwemukoma wavo.
Tamhanya kuchipatara ndakasvika ndikaona vachiri mumota yakavatakura taxi. Ndikazobatsirana nevarume vaivepo kuvaburitsa mutaxi vachikoiswa pastretcha vachibva vaendeswa kutheatre. Vakazobva kutheatre vapa oxygen vachiendeswa kuparerenyatwa vachizoshayika kuma 3 AM.
Amai Mudimu vanoshoropodza urongwa hwekambani yeSaina Trading hwekutandanisa motokari dzinenge dzichityora mitemo mumigwagwa uye kushanda nguva dzisina kufanira.
Zvinhu zvacho zvinorwadza, zvinoshungurudza nokuti nguva inoshanda kliner yacho ichikremba mota mutown inenge isisiri nguva yebasa, vachikonzeresa kukuvara kwevanhu vakawandisa zvazosvika kusvika parufu kudai. Tinozviona nguva yakawanda tichitobvunza kuti vanhu havanoshanda kusvika nguvai, tonzwa kuti vanopedza basa nafu, asi vanozokonzeresa kusvika kuma 6 o'clock mota dzei dzakungotiza vachibaya mavhiri. Dzakatakura vabereki, havana keya nekuti dzine vabereki kana kuti dzinei. Saka zvinhu zvinotishungurudza iye zvinotarasikirwa nemunhu angachengeta mhuri yake.
Asi mukuru wekambani yeSaina vaDaniel Mandizvidza vanoti hapana mashoko avangataure pari zvino sezvo mapurisa achiri kuferefeta zvakaitika. Hatina kunzwa divi rekanzuro yekaroi sezvo sachigaro wekanzuro vaRichard Ziki vatiza vatori venhau pakamba yemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mumwe wevakakuvara Patrick Mandizvidza, mwana wemufi amai Mandizvidza, achiri muchipatara. Patrick anga achitarisirwa kuvhiwa sezvo asisakwanisi kubudisa mvura mumuviri. Amai Mudimu vanoti vashandi vekanzuro nevekambani yeSaina Trading vazvipira kutenga bhokisi remufi nezvekudya parufu. Mapurisa vanonzi vakazokanda utsi hunokachidza nekupfuura muchadenga kumisa veruzhinji vangavorova vashandi veSaina nekanzuru mushure menjodzi. Mugaro wemukaroi vaJoel Zilala vanoti pagara paine ukama hwakaipa pakati pevagari nekanzuru nekuda kwekutora kambani yeSaina Trading kuti ishande mukaroi.
Vakatotsamwa nekuda kwenonzi kliner iyo yekuti havasi kutoida. Zvino nekuda kwechiitiko ichi zvatova wesi nokuti zvatozokonzeresa rufu mufiro mangu wevanga vagara vasadi nezvayo.
Vanhu vakawanda vari kufa mushure mekutsikwa nemotokari dzichitandaniswa nemapurisa, mapurisa emakanzuru nevehicle inspection department kana kuti VID mumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Arthur Chigoriwa.